ndakazama kuita inonzi pachirungu point of national interest kuparamende maringe nemashoko akapihwa navamunanga akatarisana nemalawi nezambia chishuro changu changa chii chekuda kupa chenjedzo kuexecutive kana kuti kuna president kune vehurumende kuti vazive kuti Zimbabwe itange ichava iri chepese nesadhaki kubva muna August ende rimwe donzo resadhaki nderekuchengetedza rinyararo muregion zvino kana toona vari kupinda vachiti ndivo vari kupinda sachepese wesadhaki varivo vaakukonzera nyonganyonga muregion yesadhaki zvinonatso kuti zvinhu zvisingatambiriki zvinhu zvisina kunaka.
Ko makatambirawo sei danho ravamudhenda rekukurambidzai kutaura nyaya iyi?
Vakashamadzwa chaizvo ndichinzwa Speaker of Parliament vamudhenda vachitaura ivo kuti foreign policy inyaya inofanira kungosiyirwa executive. Zvakandikatyamadza nekuti isusu kudare reparamende tine committee, portfolio committee yeforeign affairs and international trade and basa reparamende nderekupa yatingati pachirungu oversight kuexecutive. Saka tichitarisa nebumbiro remutemo tinobvumirwa semamembers of parliament kutinge tichitaura zvinhu zvinopa oversight kuexecutive. Saka komitii iyoyo zvainofanira kunge ichiita. Saka ndakakatyamadzwa zvakanyanya asi zvinotiratidza kukanganisika kwaitika mainstitutions edu sezimbabwe kuti tava nemachallenges mainstitutions edu aakungoita zvemakengerwo enyika aatarisira kuti bumbiro remutemo rinoti kudii uye ino anotarisa kuti wabva kubatei.
Saka pane matanho amuchatora here kuti mukwanise kutaura nezvenyaya?
Aiwa, ticharamba tichitaura kugadzikwa pasi hazvii kuti ichatadza kutaura. Tinoramba tichitaura zvatakatotaura izvozvo vakazvinzwa executive yakazvinzwa. Takaona vemapepani avo vakakavha chaizvo nyaya iyoyi uye hanzadziwo rekodhi racho ritorimo rekuti ndakasimudza nyaya iyoyi. Even kukomiti ukoko ticharamba tichitaura nyaya idzodzi